Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechitatu zvita 18/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndokuti mutongi vakashandisa waro usiriwo. Decision yavo pamutemo haigone kuchengetwa nekuti hatitonzwisisi kuti nemakai akarambirwa Bell. Bell ainyimwe munhu nekuda kwokuti ari kupomerwa mhosva inoonekwa nevanhu kunge yakakura. Kana kuti anonzi munhu ane mari kana kuti ane chinzvimbo chaanacho musociety. Bell inonyimwa kana dare rashandisa waro unozikanwa uri pamutemo.
Magweta amuzvare Mary Mbaiwa, mudzimai wageneral Constantino Chiwenga, uyo vari kunetsana naye. Anosvitsa magwaro ekukumbira kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kudare repamusoro. Dare reSenate rinotambira zviri nyore nyore budget regore rinouya. Vakawanda voshora danho rehurumende rekuda kuvandudza bumbiro remitemo yenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Magweta amuzvare Mary Mbaiwa, vanova mudzimai wemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, avo vari kunetsana naye, asvitsa mapepa mudare repamusoro achikumbira kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso panyaya dzavari kupomerwa kuitira kuti vatongwe vachibva kumba. Muzvare Mbaiwa vari kupomerwa mhosva yekuda kuuraya vaChiwenga apo vairwara vari muchipatara kuSouth Africa. Vanonzivo vakaburitsa mari zviri pamutemo inosvika mamiriyoni maviri emadhora yekuAmerica uye kuita zveuori kumasangano akasiyana-siyana avaishanda navo kusanganisira retsvarakadenga kana kuti Miss Zimbabwe uko kunonzi vaiba motokari. Imwe mari iyi inonzi yakatengeswa imba panhamba 1309 Kingston Heath Close Watercloof Golf Estate Pretoria South Africa. Imba iyi inonzi iri muzita rekambani yavo inonzi Lachel Travel and Tours Private Limited. Vachuchisi venyaya iyi uye mutikitivha ari kuferefeta nyaya iyi vaVictor Masimba vanoti muzvare Mbaiwa vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vanogona kutiza munyika. Asi gweta ramuzvare Mbaiwa vataona nyamakura vanoti zvose izvi ndezvemugodzi matsuro vachiti pane mukana wakakura wekupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso.
Haisati yapinda mudare but tichafaila madocuments edu appeal against refusal ye bail and bail application in respect of that attempted murder charge will be in court on Friday at 9 o'clock.
Saka muri kutiwo kudi mumapepa enyamatura kudare?
In respect of the refusal ye bail. Sokuti mutongi vakashandisa waro usiriwo. Decision yavo pamutemo haigone kuchengetwa nekuti hatitonzwisisi kuti nemakai akarambirwa Bell. Bell ainyimwe munhu nekuda kwokuti ari kupomerwa mhosva inoonekwa nevanhu kunge yakakura kana kuti anonzi munhu ane mari kana kuti ane chinzvimbo chaanacho musociety. Bell inonyimwa kana dare rashandisa waro unozikanwa uri pamutemo. Handiwo wakashandiswa munyaya ino. And then in respect of the ordinary application for bail, we are also saying the same thing. Mike Chiwenga is a very good candidate for bail. Hapana chikonzero chinoita kuti agare mujere, especially over nyaya dzatiri kuti isusu nyangwe dzikazonzi dzinonzwa kudare munguva yepamberi apa atikoni kumira mudare nyaizvozvo umbo wacho uruda kushandiswa umbo kwemanga manga
ko zvinenge zvanga zvitaurwa nevachuchisi kuti havana kuva parimwe gwaro rekufambisa kana kuti diplomatic passport izvi
vachuchisi vanofanira kunzwisisa kuti passport yemunhu inotorwa kana achinge apuwa bail harisi basa remapurisa rekuti vati vanongosvika kumba kwako voti tiri nezvatiri kuinvestigata tipe magwaro ako ekufambisa nekuti mupurisa muzimbabwe haana simba rekurambidza munhu kufamba I think zvino zvinongotaurwa kuitira kuti tiwedzere a bit of drama zvinenge zvichiitika asi ivo mapurisa vanotozviziva kuti havana simba pamutemo rekutorera munhu passport yake nekuda kwokuti vatore zvavari kuinvestigata kana zvavari kususpecta
Ko imwe nyaya yavari kupomerwa yekuti vaida kuita kafira mberi vachiwenga kuSouth Africa. Nyaya iyi inofanira kunzwikwa muZimbabwe here kana kuti kuSouth Africa zvinofamba sei pamutemo?
Pamutemo inokwanisa kunzwikwa muZimbabwe. Pane standard inoseswa. Mhosva ikaparirwa kunze kwenyika asi ichigona kunge ine effect muZimbabwe. Inokwanisa kunzwikwa nematare muZimbabwe. Asi for us isusu handiyo headache yatinayo. In a state panyaya iyoyi ukaverenga kurondedzerwa kwenyaya yacho kunzi yakaitika sei inyaya inofanira kunge iri mubhuku kwete muupenyu chaiwo chaiwo kwatiri isusu nyangwe vakaenda kusouth africa kana vakaenda kuzimbabwe umbowo hwavari kuda kusimudza neaccusation yacho zvimwe zviri kuenda kumabvazuva zvimwe zvichienda kumaverazuva
gweta ramuzvare mary mubayiwa vataona nyamakura vachitaura vari parunare muharare Dare resenate nasi rapasa budget regore rinouya zvechimbi chimbi izvo zvafadza gurukota rezvemari muzvinafundo mutulinguve avo vati izvi zvinoratidza kuti dare iri rinobvumirana nezvose zviri mubudget iri Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
Senate yapasisa budget iri mushure menguva pfupi-pfupi pasina zvashandurwa pamapasiro arakaita kudare renational assembly nezuro manheru gurukota rezvemari vamutulinquve vaudza studio 7 kuti zvinofadza kuti budget rapasa nekukasika vachiti izvi zvinoita kuti vatange kutoita basa pakutanga kwegore rinouya vati zvaitika nhasi zvaratidza kuti ningo dzesenate dzinobvumirana nazvose zviri mubudget uye chave chijana chavo chekutevedza waro webhudget iri uhwo hunokurudzira kugadzirwa kwezvinhu pamwe nekuvepo kwemabasa
And it's good to have the budget passed this early so that come 2020 we are ready to implement and support job creation, growth and productivity.
Dingindira rebudget remadhora bhiriyoni makumi matanhatu nematatu nechidimbu rinoti gearing for higher productivity, growth and job creation. Mune imwewo nyaya nhengo dzeparamende dzeMDC nhasi dzazivisa kuti hadzisi kuzomira pamberi pekomiti yakaumbwa neparamende kuti iongorore maitiro adzo apo dziri kuramba kuremekedza kana kutambira vaya Mason Munangagwa semutungamiri wenyika komiti iyi iyo ine nhengo dzezanupf chete yakaumbwa nekomiti inotungamira mabasa eparamende yestanding rules and orders committee sroc mushure mekunge nhengo dzemdc mukomiti iyi dzabuda musangano wesroc dzichiti dzainge dzisingabvumirane nezvainge zvave kurongwa mukomiti iyi SROC inotungamirirwa nemutauri weparamende advocate Jacob Mudenda vebato rezanupf vanokokera nhengo dzemdc munational assembly vaprosper mutseyami vaudza studio 7 kuti hapana nhengo yebato ravo ichamira pamberi pekomiti iyi sezvo chitori nedivi rayakarerekera
akwanise kuti mamembers emdc ese akwanise kuapia kucommittee privileges committee nekuti haina tsarukano yekuti ingakwanisa kuti itarise nyaya iyi zvakakwana zvisina rusarura zvisina kutsigirira saka nekuda kwaizvozvo hazviite
nhengo dzemdc dzakatomborangwa neparamende nekunyimwa mari yadzo yemihoro peturu nezvimwe nekuda kwenyaya iyi asi vamutseyami vati izvi hazvisi kuzovadzorera kumashure
hatikwanisi kuvhiringidzwa kuti titi takuda ed nokuti maredi yagurwa izvo kwete saka tichaita dzimwe nhano dzatichakwanisa kuita toona kuti zvinhu zvinofamba sei asi zvatichaita ticharamba tiri mumutemo hatibudi mumutemo
Nasi mudare munyuru we MDC anuwa nezvebumbiro remutemo neparamende vakutsvatwa pulu pamwe nemunyori wemutemo vainnocent konese vaudza vamutenda kuti havachina chiremerera nekuti vavikita basa ravo vane divi ravakarerekera vavira vati zvavakiitwa navamutenda hazvienderani nezvinotarisirwa kuvatauri vemaparamende pasi rose vamutenda varamba kutaura pamusoro pekomiti iyi sezvo isati yapedza basa rayo komiti iyi yeprivileges committee iyo inotungamirwa navajonathan samukange yakapiwa kusvika musi wa28 kukadzi kupedza basa rayo rimwe gweta rinoshandira muharare vakudza ikadzere vaudza studio 7 kuti vanoona sekuti danho ratorwa nenhengo dzemdc rakanaka chose sezvo komiti inofanira kunge ichiongorora nhengo dzemdc ichifanira kunge ine nhengo kubva kumapato ose ari muparamende
chiri kunetsera nyaya iyi ndechekuti komiti yacho yakagadzirwa kuti iferefete nyaya iyi kubvira nakubvira yakanga isina kugadzirwa zvakanaka saka hapana chakaipa chaitwa nemaMP MDC ekuramba kuenda pamberi payo
MDC yakaita chisungo pakongresi yayo chekuti haitambiri vamunangagwa semutungamiri wenyika nekudaro pose pavanouya kuparamende nhengo dzayo dzinobuda mudare kana kuti hadzivaremekedzi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Masangano anoshanda akazvimirira pamwe nebato remdc ashura hurumende neurongwa hwayo hwekuda kuvandudza bumbiro remitemo yenyika kuitira kuti risabvumidze mutungamiri wenyika kukwikwidza musarudzo aine mumwe anomutsigira kana kuti running mate. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Izvi zvinotevera kubvumirana kwakaita dare remakurukota nezuro kuti kunzwe bhiri kudare reparamende richaita kuti mutungamiriri wenyika asakwikwidze musarudzo aine mumwe anomutsigira parutivi kana kuti running mate. Dare iri rakabvumirana kuti mutungamiriri wenyika anenge asarudzwa neveruzhinji achazenge achidoma vatevedzeri vake vaviri mushure mesarudzo, vatevedzeri ava vachizogadzwa nemukuru wevatongi vematare edzimhosva munyika kana kuti chief justice. Mubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira We Crisis in Zimbabwe Coalition unoti danho ratorwa nedare remakurukota ehurumende iri idanho rinodzosera nyika kumashure. Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo vaudza Studio 7 kuti zvirikuda kuitwa nehurumende izvi zvinopa masimba akawanda kumutungamiri wenyika. Bepa Naure Herald raburitsa gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vachiti kana marunning mates akaramba arimo mubimbiro remitemo zvinoita kuti masimba ave kuvanhu vakawanda.
Noona kuti kuamenda kuri kuitwa constitution uku zvakuru kuita kuri kuunganidza masimba yatingati pachirungu consolidation of power muhofisi yemutungamiri wenyika. Izvi zvinoita kuti isu zvete tichitarisira kuti tiende mberi senyika zvinotidzorera mumasure maringe nehwaro kana kuti hatingati mafounding principles edemokrasi. Zvakarewo zvinoita kuti ofisi yemutungamiri wenyika itadze kuva accountable kuruzhinji rwemazimbabweans nekuti kana ofisi yava nemasimba mazhinji hapasina achakwanisa kubvunza zvine zvichiitwa kana kushoropodza zvine zvichiitwa nehofisi yemutungamiri wenyika.
Danho riri kuda kutorwa nehurumende iri rashorwa nebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Munyori anoona nezvemitemo muMDC vaInnocent Gonese vati kuti pasave nemarunning mates zvine dambudziko rekuti ndiani anozotora matomhu kana mutungamiriri wenyika abva pachigaro.
Tanzwa izvo kuti veZANUPF vari kuda kuvandudza bumbiro remutemo. Panyaya yamarunning mates isusu tinopokana nazvo pamusana pekuti vana veZimbabwe vanga vakuzoziva kuti panoita sarudzo kana vachisarudza mutungamiri vanenge vachisarudza navateedzeri vavo kuitira kuti panyaya yesucession zvisaita bongozozo. Saka isusu tinokufunga kuti kuvandudza uku hakusiri kubatsira nyika yeZimbabwe asi kupa masimba kumunhu umwe chete anenge achisarudza vateedzeri vake.
Zvichakadai vakumano vati danho rehurumende iri kumhura veruzhinji vakavhotera kuti pave nebumbiro remitemo idzva iri muna 2013. Vakumalo vakurudzira veruzhinji kuti varatidze kuti zviri kuda kuitwa nehurumende izvi hazvina kunaka.
Bumbiro remitemo riri kuda kuamendwa neZANUPF ibumbiro raka votegwa nevanhu vazhinji mugore ra 2013 pakaitwa amendment pakaitwa referendum vanhu vakatsigira zvikurusa bumbiro remutemo idzva iri saka zvinoti shungurudza tikaona hurumende ichiuya ichidzorera masure ichiedza kuamenda bumbiro remutemo irori rinenge richishandiswa kuti nyika yedu ienderere mberi.
Rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vati kuvandudzwa kuruda kuitwa bumbiro remutemo inzira yezanu PF yekuedza kugadzirisa kusawirirana kunonzi kuri mubato iri.
Chaturi kuona chiri kuitika apo pakuti vabvise nyaya yemarunning mate inyaya yekuti vari kuda kuti vagadzirise nyaya dzekupokana kwavari kuita imo muzanu PF chaimo, nekuti tiri kuona kuti mune mapoka mapoka ari kumuka muzanu PF.
Asi mutungamiri wezanu PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza musangano wepagore webato ravo wakaitwa kuGoromonzi mukupera kwesvondo kuti bato ravo rakabatana kunyange hazvo vakati pane vamwe vavasina kudoma nemazita vavanoti vari kuita gumbomba gumbo panze vachidyidzana nevavengi vavo. Nyanzvi munyaya dzezvemitemo uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Lovemore Maduku avo vanove zvakare mutungamiri webato reNational Constitutional Assembly vaudza Studio 7 parunhare kuti zviri kudiwa nedare remakurukota kuti zviitike. Bill reConstitutional Amendment of 2019 iri rinotofanira kutanga rapasiswa neparamende pamwe nedare reSenate. Mutungamiri wenyika vozoisa runyoro rwavo kuti bumbiro iri rigovandudzwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta nhasi vasangana nenhumwa yehurumende yeChina vaWang Yanghan muNairobi, apo vose vaona kuvhurwa zviri pamutemo kwenjanji inotakura zvinhu yakagadzirwa neChina. Vanhu vangangosvika vatanhatu vabhazi remuturikidzwa rabeuka nhasi muHong Kong. Mashoko aburitswa paterevhizheni nemutungamiri weNiger vaMuhammadu Issouf anoti vari kuti ivo nyika yavo iri muhondo svondo rimwe chete vaparwiswa kamba yemauto nevanofungidzirwa kuti vanopfurikidza mwero. Izvo zvakasiya vanhu makumi manomwe nemumwe vaurayiwa muchiitiko chakakatyamadza nyika yose. Kwasara zvondo rimwe chete kuti Kisimusi isvike, izvo zvave kuita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviite chipatapata zvichipinda munyika kubva kunyika dzazvigere dzakasiyana-siyana. Miganhu yenyika inonzi yatotanga kuona uwandu hwevanhu vari kupinda munyika, zvikuru vari kubva kuSouth Africa vachishandisa muganhu weBeit Bridge. Bepanhau reChronicle rinoti bazi reZimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA ratowedzera uwandu hwevashandi vepamuganhu uyu nekuisa vamwe makumi masere vabva kune mimwe miganhu isiri kunyanya kuwandwa nevanhu. Mitsetse yevanhu nedzimotokari zviri kubuda nekupinda munyika inonzi iri kuramba ichikura zuva nezuva. Vemabhazi vanonzi vakatokwidzawo mari dzinobhadharwa nevafambi nezvikamu zviri pakati pemakumi mashanu kubva muzana nezana kubva muzana zvichienderana nekuti rwendo rwacho runogumira kupi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutungamiri wesangano rinomirira vanorarama nekutenga nekutengesa kunze kwenyika vaDennis Juru kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Mamiriro azvaita segaro ziva nguva dzine dzenge tadongorera kuenda kuKrisimusi negoredzva. Miganhu umu munenge mabata murefu bata mupfupi rabishiva nekupinya nekubuda munyika vanotenga kunze vachidzokera nezvinhu kumusha vanenge vakazarawo sezvo iri nguva inozikanwa pasi rese kuti inguva yezororo. Naizvozvo mabhodha edu kunyanya takada sabhodha reBed Bridge reChirundu neForbes Border Post ndo mabhodha atiri kuona kuti azara zvikurusa, uye zvekare tinenge tichikurudzirawo vanofamba kuti vafambe zvakanaka zvisinganonotse mabhazi kana kunonotsa motokari dzavo dzavanofamba nadzo. Vanofanira kunge vaine mapepa akakwana anodikanwa mukuyambuka umu. Tinoona kuti mumisika mizhinji kunyanya yemusouth Africa pamwe chete nekukabroni tikuona kuti pazara zvikurusa, vanhu vatanga kuenda kumusha, uyezve vanhu vanofanira kuti vachienda vange vaine mari yakakwana, sezvo tichikuona vamwe vari kuita dambudziko rekuita mari iri kushota pakukwira mabhazi nekuda kwekuti vanenge vasenzesa mari kutenga zvinhu vosiya mari paritivi, mari inenge ichisingakwani kukwira.
Nhasi mambonzwa kuti mabhazi ari kuita mari kubva musouth Africa kuenda kuZimbabwe.
Takatarisa muzuva ranhasi tinoona kuti kubva kuPort Elizabeth kuri kuita iko 1500 kuenda kuHarare. Totarisa zvekare kubva muJohannesburg kuenda kuHarare nhasi mabhazi anovatinyawa matiketi e900. Koto zvekare kubva muJohannesburg kuenda kuBulawayo nhasi yanga iri 800. Asiwo vari kudzoka havo kubva kuBulawayo vachienda muJoburg hakuna vanhu vakawanda, saka mutengo wacho i400. Vari kuenda kwaMutare bhazi riri kuruma zvakanyanyisa muzuva ranhasi. Mabhazi ari kuita 1000 rand kubva muJoburg kuenda kwaMutare. Zvekare tinokurudzira vaya vanenge vaine kabata mari dzavo, tinoziva kuti vanhu vanoda kuzonochinja chinja mari kana vachinge vasvika kuZimbabwe. Musabirirwe, pane ndururani dzinobira vanhu makoronyera, vanobira vanhu mari dzavanenge vasenzera vachisviki vanochinja mari. Saka gara uchiziva kuti mutengo wemari unogwanikwa uri pedyo nepakadii, nyange usingazoziva hako dzimwe nguva mutengo inochinja chinja, asi ivaneka ruzivo kekuti mari iri kufamba zvakadii.
Tanzwa kuti veboka rezvekupinda nekubuda munyika reZimura vanenge vatowedzera vashandi vavo pamuganho iwavo, mungaona zvichirerutsa here matambudziko evanhu?
Hongu, zvinorerutsa tichitema tisina kwatinoregera hedu kutaura chokwadi tisingavanzwe tisingapfekedze juzi. Kurutivi rweZimbabwe hakunyanyi kunonotswa vanhu, kunononotswa vanhu kurutivi rweSouth Africa. Chero immigration chaiyo yeZimbabwe tinoona kuti kuta chero pakaita mutsara wakakura sei hazvitori nguva kuti vange vapedza kutimbira vanhu. Saka Zimura nayo tirikuona kuti iri kuzama nyango zvazvo ichizotinonokei panzvimbo dzakaita sanenge dzinobhadharwa majuti nezvimbo dzinobhadharwa matit paneka kuti nonokei ndo panenge pachida kuti paziwanzwe vanhu ipapo kana zvichikwanisika. So kana vachinge vawedzera saizvi zvataona zvaitika izvi zvinhu zvinobatsira zvikurusa kuti vanhu vange vachidarika zvisina matambudziko akawanda.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano rinomirira vanorarama nekutenga nekutengesa kunze kwenyika vaDennis Juru vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Vesangano reVoluntary Media Council of Zimbabwe vanoti vari kufara nekuti mapepanhau pamwe nenhepfenyuro dzakasiyana-siyana munyika vari kutambira basa ravo rekugadzirisa zvinyunyuto zvinobva kune veruzhinji pamusoro pemashandiro evatori venhau. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 mushure memusangano wakaita nevamwe vapepeti nevatori venhau nhasi muBulawayo, murongi wemabasa musangano reVoluntary Media Council of Zimbabwe VMCZ muzvare Faith Ndlovu vati gore rino vakatambira zvinyunyuto zvinosvika 30 kubva kune veruzhinji pamusoro penyaya dzakabuda mumapepanhau akasiyana-siyana. Vati zvinyunyuto izvi zvaibva kuvanhu vakasiyana-siyana kusanganisira vamwe vakuru vakuru vehurumende pamwe nevanhuwo zvavo. Vati vari kufara kuti vanhu vakawanda vave kuziva nezvebasa ravo rekuedza kugadzirisa zvinyunyuto zvevanhu pamusoro pezvinenge zvabudiswa mumapepanhau kana munhepfenyuro pasina kuendesana kumatare edzimhosva. Muzvare Ndlovu vati vari kufarawo kuti mapepanhau pamwe nenhepfenyuro zvehurumende zviri kutambirawo basa ravo iri.
Tikatarisa maformal complaints anga ari 35 macomplaints iwawo, and from macomplaints iwawo 35, 30 of them were successfully resolved and finalized. We just have 5 macomplaints achiri kugadziriswa asati avharwa. And zvatakaona patakaita our analysis of macomplaints that came through Saka wana kuti tine increased buy-in from media houses across the divide in Zimbabwe, because kwa kawaya ma complaints against mapepa e hurumende wa ano kontrola ne hurumende, kwa kawaya mapepa against private media, but ma complaints ese iwao ka resolve successfully.
Mpepetu webepa na Oresa Ndo News limukani ngwewe atu owa pepetu ni watapiwe nao wafanu wekura mba kunyunyu takuno vamu anu pamsoro pesha wane ngewanyura kana kutefenyura. Ngwewe ati zunobatira kutuwa kwanse kita mabasa avo ne mazo. Mwe mtuari we nao mkulule kusibanda ati nirawoma onero aya.
Tinona ridano rakakosha zikuru nekuti rino sibatsira kuti tikwanise kuzvikwidziridza mashandiro atinoita sevatapiwe nhau. Zvinobatsira nekuti tinokwanisa kutaurana pachedu kuti apa takanganisa kana kuti tagona kuchabasa nemazvo kana kuti nematarisiro anoita vanhu vazhinji vanova ivo vanokonsuma zvatinoita sevatapiwe nhau.
Nengo yechikwata cheVMCZ chinozikanwa kunzi Provincial Adjudication Committee, icho chinoyananisa vanenge vane zvinyunyuto nevatapiwe nhau vaInnocent Kurwa, vati pane pfungwa yekuti vemapepa nhau kana nepfenyuro havafanirwe kungogumira pakukumbira ruregerero chete pane zvavanenge vanyora kana kutepfenyura zvisiri izvo.
Tinoona sokuti hazvingangopereri pakuti vanhu ava vakumbire ruregerero, nekuti mumwe munhu angatonge asisina basa, mumwe mhuri yatoparara nekuda kwezvakanyorwa. Zvinonge zvichikodzera kuti dai taiwana kuti uyu munhu angayamurwa sei mune dambudziko raapinzwa. Chechipiri, uyu amutadzira ava vanyora zvinhu kana mapepeta mashoko asina kunakawa, vangangopera pakuti tine hurombo here kana kuti kunenge vachitofanwa kuwana chimwe chavangaitwa even kutobhadhariswa.
Pari zvino VMCZ ine makomiti anoyananisa muHarare, Bulawayo, Gweru, Masvingo neMutare, uye iri kuparura mamwe muchinoi, Gwanda neHwange. Sangano reVMCZ rakavambwa mugore ra2007 nechinangwa chekuti vanoita mabasa ekutapa nhau vazviongorore pachavo pasina kupindira kwehurumende semashandiro emagweta. Mune imwewo nyaya, mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vari kutarisirwa kusangana nenhengo dzeboka reNational Council yebato iri muBulawayo mangwana. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri webato reMDC muBulawayo vaSwithen Chirodza, asi vanoziva zviri kuitika vatsinira kuti vaChamisa vachange vari muBulawayo mangwana uye vachatora mukana uyu kutsanangurira nhengo dzebato ravo nezvekuonana kwavo nevaimbo vemutungamiri weSouth Africa vaTabo Mbeki. Vambeki ndo vakaita muyananisi pagakava rezvematongerwo enyika muna 2008, izvo zvakazoita kuti muZimbabwe muumbwe hurumende yemubatanidzwa pakati pamushakabvu Robert Mugabe veZANU-PF, mushakabvu Morgan Tsvangirai veMDC pamwe navaArthur Mutambara vechimwe chikwata cheMDC panguva iyi. Hurumende iyi yakashanda kubva muna 2009 kusvika muna chikunguru 2013. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvaro reZimbabwe zviri kunze kwenyika. Panguva iyo vanhu vari kugadzirira zororo rekisimusi negoredzva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shamisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezo nguwa idea pera, rigaiti mbotari samsore na uzwa kare. Magweta, amuzvare Mary Mbaiwa, anosvitsa magwaro ekukumbira kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kudare repamusoro. Dare reSenate rinotambira nyore nyore budget regore rinouya. Vakawanda voshora danho rehurumende rekuda kuvandudza bumbiro remitemo yenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.